Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 19/2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weSouth Africa unokumbira European Union kuti ichibvisa zvirango zvayakatemera Zimbabwe. Kambani yeEconet inoparora bhizimisi rinoshandura mashandisiro emateksi mukufamba. Madzimai ekuHurungwe ochema-chema kuti makiriniki nezvipatara zviri kuresa nekwavanogara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vaudza European Union kuti ichibvisa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, vachiti Zimbabwe yapindudza zvinhu uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kutsigirwa mubasa ravari kuita rokupindudza zvinhu muZimbabwe. Bepanhau reChronicle rinoti Ramaphosa vataura izvi pamusangano wechinomwe weSouth Africa European Union kuBrussels. Asi umwe anoongorora nezvamatongerwo enyika vaWilbert Mkori vanoti vaRamaphosa havasi kuziva zvavari kutaura nekuti zvakakonzera kuti zvirango izvi zvitemerwe hazvina kupera kana kupindudzwa. Tabata vaMkori kuti tinzwe pane pfungwa dzavo.
Kufuka kwangu ndokuti munhu anotaura zvakadaro haana kunatsonzwisisa kunzi mitemo yachona iyi yama-sanctions yakaisirwa chii. Zvimwe ndezvimwe maamericans vakanyatsa kutaura and masenators akatombenda kuZimbabwe kwacho kunyatsa kutsanangura kujekesera kuti ma-sanctions, kana muchida kutibvise ma-sanctions, itai ma-elections anoonekwa pachena. Zvimwe zvinhu zvavakati zvofanira kuitika ndezvokutizvo vanhu vanofanira kuva ne inonzi free media, kuti unoenda mumapepa nawo akaita sana Chronicle neHerald uchitaurawo iwewe zvounofunga kuti sei, kana uri wewe uchikwikwidza pachinzvimbo sei uchifunga kuti iwewe vanhu vanofanira kuvhotera iwewe. Zano PF ichitawo zvimwe chete izvozvo, kwete kuti Zano PF ndiye inokwanisa kungotaura chete. Ndozvakaitika zvacho ZBC kuradio nokutelevision, mapepa nhau ana maHerald ana Chronicle, Zano PF chete ndiyo yainzwikwa. Chimwe chezvinhu zvavakataura ndechekuti panofanira kutoda kuti vanhu vanotendedzwa kuvhota, munhu wese weZimbabwe anoda kuvhota anofanira kutendedzwa. Mhumhu yavanhu vakarambidzwa kuvhota pamaelections apera omuna 30 July, vanhu vari kunze kwenyika vari mudiaspora vanokwana kuita ivo 3 million. Kana wotarisa iwewo kuti vaMnangagwa vanoti ndakahwina nokuti ndakawana mavhoti 2.4 million, ndopaunotanga kuona kuti vanhu vakadziviswa kuti vavhote vakawanda zvakadini.
VaRamaphosa vanoti zvirango izvi zvichibviswa nekuti Zimbabwe yachinja zvinhu zvakawanda, uyezve vaMnangagwa vari kuedza kuti dene vatendeudza zvinhu, saka vanofanira kutsigirwa mune zvavari kurwa nekuita muZimbabwe.
President wekusouth Africa vaRamaphosa havanyatsonzwisisa, vanokuti vachinja chii kana pasina kuitwa makwikwidzo yacho na isina kuitwa free, fair and credible. I think vanhu vanotiwo Zimbabwe yachinja vari kungoda kutevedzera zvataurwa navaMnangagwa kuti Zimbabwe yachinja, asi hapana zvachinja. SADC yese, kwete South Africa yoga budu, nyika dzese dzeSADC dzakanga dziri kumakwikwidzano akaitwa muna July vakabuda ne report ravo ivo vakati ivo makwikwidzo acho na vakaitwa angari peaceful hapana kuitwa birizhonga asi havana kutaura kuti angari free fair and credible. SADC pachayo iri kuda kuvanda nechigumwe. I think vaRamaphosa apa varasika. Zimbabwe haisi kubudirira kusvika taita anonzi ma free fair and credible elections. Hazvina kuitwa. Ma sanctions hanei nazvo zvoupfumi hwenyika.
Va Wilbert Mkori vari parunhare kuBritain ne Studio 7. Kambani ye Okenati yakaparura bizimisi rinoshandura mashandisiro anoita vanhu mateksi mukufamba richibatsirawo kuwanisa vamwe vanhu mabasa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Bizimisi iri iro rinozikanwa kunzi Via Africa rinoshandisa information communication technology kana kuti unyanzvi hwekufambiswa kwemashoko richipa mukana kuvanhu vane motokari dzavo kuti vapinde mariri. Vanenge vasarudzwa kupinda mubhizimisi iri vanodzidziswa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira kuti vanobata sei vanhu vavanotakura uye kuti vanozvidzivirira sei kana kukaitika njodzi. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuparurwa kwebhizimisi iri muBulawayo manheru emusi wechina, mukuru weEconet mudunhu reMatabeleland vaClemence Kawadza vakatsanangura kuti bhizimisi iri rave nemwedzi ine chitsama ratanga asi range risati raziviswa kune veruzhinji sezvo vange vachida kunyatsorikwenenzvera.
Kutanga kwegore rino tangita kutotanga kufamba neprogram iyoyi asi kuti takuiita commercial tichiti takunyatsa kuipakurira kuwanhu takazotanga kupera kwa October tichitanga neHarare. Takanga tichitesta nemacustomers amwe angari selected vamwe vachinzwawo kubva kune vamwe votiwo atoda kuti nditeste vachipinda vachitesta vachitipa maonera avanozviita tichigadzirisa kuti zvifambe zvakanaka. Saka kubva patakatanga kusvika izvozvi tagutsikana kuti Vaya yakushanda, vaya yakuita zvatinoda asi hatimire tine zvatokwasa kuramba tichiona nekuoneswa kunyanya nevanoshandisa toramba tichigadzira tichingoenda mberi.
Muzvare Vokani Dube vachangopedza zvidzidzo zvavo pa National University of Science and Technology NUST ndimwe vanhu vachangopinda muchirongwa chekuve muchikairi anoshanda neVaya Africa. Muzvare Dube vanoti vaive vawana basa asi vange vasingafari nenyaya yekuti vange vachipiwa muhoro wavanoona usina kufanira vachiti vanoona kuve nebhizimisi reVaya Africa kuchivapa mukana wekuita mari yakawanda.
Mota yangu IBM saka inopinda pa Via executive which is more man because kana waka compare executive ne basic trip to airport ye basic $20 pa executive nenge iri 60. Saka the first day randakashanda ndakaita marakano because nishanda nata ndikuda target ye 50 pa ndakadarika 50 ndikati munhu unogona kutoita kana 100 pa day. Saka ndikuita mari ndikutotarisa kuti paya ndaitosera muoffice 10 hours mari yacho haisikuendera nezvanokuita.
Vakamapiri ndemumwe wevanhu vari mubhizimisi iri. Vapiri avo vanove mutapi wenhau vanoti kwavari mukana wekupinda mubhizimisi iri wakauya panguva yakanaka sezvo vaiva vasiyiswa basa kukambani yavaishandira.
Ndiri mutoro wenhau ndandamiswa basa 2 years ago. Wakabva auyawo semukana wekuti ndiwanewo something chekuchengeta mhuri nacho nekuti ndandamiswa basa. So muna August ndopatakatanga urongwawo takatanga netraining. After training tikazotanga kuwana makastoma asi vanhu vataitakura vanga vachingori vanhu veEconet vaive responsible nechirongwa cheVaya. Saka chandafarira apa ndechekuti kuparura kwaita urongwa apa takukwanisa kuchiwana business chairo tichitakura vanhu vakawanda kusanganisira nevanhu veruzhinji.
Vapiri vanorumbidzawo bhizimisi iri vachiti muenzaniso wakanaka wekushandiswa kweunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko mukuwanisa vanhu mabasa pamwe nekusimudzira upfumi.
Chakanakira urongwa hweVaya ndechekuti takukwanisa kuwana mukana wekuriritira mhuri dzedu tichishandisa application dziriko mazuvano zvetechnologies uchikwanisa kudecide kuita urongwa hwebasa waunofunga kuti ndohwandokwanisa unokwanisa kuti ndoda kuita zuva rese ndichishanda kana kuti ndoda kushanda kwemaawa anokwana mana chete uchitongoona paunokwanisa.
Vanhu vakawanda munyika vanoshandisa mateksi pakufamba, asi pane nyaya dzinobuda nguva nenguva dzekubirwa kana kupondwa chaiko kwevachairi vemateksi kana kweavo vanenge vahaya mateksi aya. VeVaya Africa vanoti bhizimisi ravo rinobatsira kuti zvakadai zvisaitika nekuti vanoshandisa unyanzvi hwekufambiswa kwemashoko kuti vaone kufamba kunenge kuchiita motokari dzavo uye vanenge vachiziva kuti munhu atakurwa anenge achienda papi chaipo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mamwe madzimai ekuhurungwe mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kuona utano hwakakwana sezvo vachifamba mitunhu yakareba kuenda kumakiriniki nezvipatara. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Tacharombora kana kamura ukasimbure. Huyai nohuwandu kutiita zvinhu zvakarongeka. Ndiye nhasi chaishaineka. Esumudza tiche hete murara. Muri achimhanya makondo mutirawo pano.
Vachitaura panzvimbo yekasimure kuhurungwe apo painge pachitariswa madzimai kuti ane gomarara repamuromo wechibereko here, amai Betha Zhou vanoti madzimai akawanda ari kufa negomarara rechibereko kumamisha sezvo vasina mari dzekufambisa kuenda kunorapwa.
Chirongwa ichi tichiri raiti pakuti munhu ugare uchiziva paumire, nekuti ko zvinezvi vanhu vari kutambudzika vazhinji vachoka vanotozobatwa nezvirwere kudzimba uko, kutonzi ane kensa anotozosvikira pakufa vasingade kuyazotestwa.
Amai Zhou avo vatariswa chibereko chavo icho changa chichivarwadza kwemakore matatu vanoti zvirongwa zvakadai zvinofanirwa kuenda pazvikoro zviri pedyo nevanhu kwete kunzvimbo dzinokwirwa mabhazi.
Dai vanhu hurumende yaikwanisa kuti vatombouya kana kuti muzvikoro zviri padhuze, nekuti kwedu kwokune distance. Umwe munhu anogona kutoita problem yekushaya mari ongonzwa usimbi kuti a mari yacho ndiwana kupi yekuenda kukasimura, nekuti kunenge kuri kure. Asi vakauya kana kuti pachikoro vanhu vanogona kuiwana mukana wekusvika.
Mumwe mudzimai atariswawo, amai Talent Katora, vanogara mumusha mavanyarenda, vanoti vanonzwa kurwadziwa pasi peguvhu ravo uye ndizvo zvaita kuti vade kutariswa kuti vane gomarara repamuromo wechibereko.
Inini ndinonzwa mudumbu mangu muchirwadza, zvoti kana weather yakachinja ndonzwa mudumbu muchirwadza, ndosaka ndauya. Pandakangozvinzwa musi Saturday ndakati ndiende.
Amai Katora vanoti vadzidzawo kuti madzimai akashandisa mishonga yekudzora nhengo yesikarudzi ane mukana wakakura wekubatwa nechirwere chegomarara repamuromo wechibereko.
Ndatiza kuti mukadzi unofanirwa kakapfeka mishonga yekudzora kana nyama nokwanisa kusangana negomarara remuromo wechibereko, uye wakanzwa kana pazasi peguvhu nemusana unokwanisa futi kuenda kuchipatara unonotarisiwa nenguva, nekuti ndo zviratidzo zvekensa. Uye murume anofanira kuchechodzwa kusvira kuti awane kudzivirira kubata utachiona HIV ne60%.
Mumwe mudzimai, amai Maudi Sengwe, vanoti kunyange hazvo vakambotariswa gomarara makore maviri apera, vatariswa zvakare vachiti vanoda kuve nechokwadi kuti havana kubata chirwere ichi mumakore maviri apfuura.
Vakandida kuenda kepamwapa zvatoapa vakata.
Chirongwa chekutariswa kwemadzimai kuti vane gomarara here chiri kuitwa nebazi rezveutano rakabatana nePopulation Services pamwe neNational AIDS Council. Muchirongwa ichi vanhurume vari kubva vachacheudzwawo. Pari zvino urongwa uhu hwasvika munzvimbo dzinotibatwa, Mauya nekasimure, Magunje wozopedzisira nechirundu nemugovera.
Nikiberenziana akapanei
aiwa takafamba kwese maprofita.
Ndakamirira Studio 7 kukasimure kuhurungwe, ndini Arthur Chigoriwa.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane, musiwa 28 mbuzi. Toguma Nebulawayo, musiwa 30 mbuzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah, mnjimbo izi.
Makaterera ku Studio 7, tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Iko zvino tinokuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa nhau emuZimbabwe. Herald ine nyaya yomunyori mukuru wesangano revakamborwa hondo vaVictor Matema Danda vachiti mutungamiri wesangano iri vaChristopher Mutsvangwa vasavapinza munyaya dzavo. Mubepa rimwe chetero mune nyaya yavamunangagwa vachiudza nyika dzemuAfrica kuti dzirwise uori mukati madzo. Munewsday mune nyaya yomutungamiri weMDC Vanessa Chamisa vachiti vachatungamira vari mberi panguva yekuratidzira. Munewsday makare mune nyaya yekukundwa kwakaitwa maWarriors mumutambo wenhabvu wakatambirwa kuLiberia neZuro. MuChronicle mune nyaya yava Eddie Cross vachirumbidza mamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzezveupfumi. Mubepa rimwe chete iroro mune nyaya yemurume akauraya tezvara naamai vemudzimai wake zvichitevera kupfuma uroyi kwaakanga aita mudzimai wake. MuDaily News mune nyaya pamusoro pekumikisana kwehurumende nebato rinopikisa reMDC inotungamirwa naVanessa Chamisa, uyezve mune nyaya yekuedza kuziva mazita evanhu vakafira munjodzi yebhazi yemusi wechina svondorapera kugwanda kuMatabeleland. Yasvika nguva kuti tinzwe zvinotaurwa nevateereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunenge muchizvitaurira Mega.
Mangwanani akanaka vatungamiri veStudio 7 vari kuAmerica. Aiwa, ndafarawo nemukana uno kuti nditaurewo nemi pavoice note iyoyi. Ndinoziva kuti ichasvika munzeve dzenyu muchaiteerera. Ndinonyanya kufara chose nokuti kumbunyikidzwa kwatakaita muZimbabwe kwakaita kuti tisava nenhepfenyuro inotepfenyurawo nezvemaopposition party. Asi imimi munononga zvese uye hamuna divi ramunenge makarerekera. Nokuti ingadai manga mune divi ramakarerekera, zvinenge zvakatiipei kuMDC ingadai musingazvitaure. But inini chandirongofarira ndechekuti munotaura nomunhu achizvitaurira ega. Nemadzake nechokwadi chake chichibuda. Saka ndinozvifarira chose, asi ndinozova nechichemo changu chikuru chikuru kunyanyisa chokuti tifonereiwo motiudzawo nyaya inofanira kunge iri mudariro kwemusi iwoyo timbotaurawo.
Hai, nevanhu veVOA shonaka, munondikonewerawo hama dzangu. Nyaya dzose dzimwe dzamunoita dzamunotibuditsira zvose everything zvakatinakira chaizvo, ende zvinotifadza kuti wanewo news. Pati panhu pamunondikonewera panhu hani pekutadza kumbondipinzawo pamhepo kuti ndimbowanatsokupindawo pamhepo nditaurewo maonero angu andei ndichiona panyaya dzehurumende yedu iyi. Hama dzangu, tarwadziwa. Kubva zvapinda ED hatidi kunyepa kuti pane chakachinja. Zvinhu zvakatoita wesi, ndochokwadi chiripo. Nokuti pahurumende yavamugabe shuwaka taitozora mafuta isusu ekubikisa totaimbotozora. Pati chindiudzei kuti iko zvino herirongagona kubikisa ekuzora tokuchinja kako zvinhuku fuwa haina mboshaikwa zvakaita sei zvatiri kuona izvi mazuva ano izvi. Vanhu havana kumbotambudzwa, maopposition leader haina kumbotambudzwa sezvatiri kuona izvi. Itoziva kuti vana Mutsvangirai vakambotambudzwa, asi noti sezvatiri kuona izvi. Vanhu havana kumbopfurwa panguva yaMugabe kani. Ndimboisaiwo audio yangu yoimbowikwavo kuvanhu kuti vana vomuZimbabwe tanetseka tatambura, inhamo chete chete. Ngavambodzidzawo kuti kana vadyiwa ka ngavaaccepte vavakirwe dzimba dzakanaka vaende kupenjeni. Tovatorasana sekuru, hatisi kuvarasa vanhu vezano. Ndivana sekuru vedu, sekuru Chiwenga, sekuru ED. Tipewo mazano pane zvatakuda kuti tione. Ndima kafamba nyika dzakawanda muchiendawo kunana America uko. Tichitipewo mamwe mazano wamunoona kuti tinenge tarasika here kana kuti kwete. Ingawane mvura inonaya wani ichiti inini ndinofanira kunge ndichibata geja sekuru vangu vakazorora vachindiudza kuti baya muforo neapa Sarwadziwa.
Magadi kuzvenyu pa Studio 7. Utongi huripo hwatirwadza. Kubviswa kwava Mugabe hakuna kuzvakabatsira. Asi pfungwa dzedu dzaifunga kuti pamwe kwavo zvinenge zvatotibatsirawo, asi hapana rubatsiro nokuti zvinenge zvikutooma wese zvakatonyanya zvokuti unotozokungura kuti utongi hwava Mugabe hwanga kutori nani.
Mangwarani kwese kwamuri kuku. Ndinoitwa Donald Tawengwa. Zviri kuitika muZimbabwe ka situesheni iri muZimbabwe ndekuva nevanhu vakuru vasinganzwiri vamwe vanhu vanofunga kuti pamwe ivo ndo wega vanofema, ndo wega vanorarama. Havanzwiri vamwe tsitsi. Dai wainzwira tsitsi vangadai vachiita open for the citizen, not open for business. Open for the citizens first. Then woziva kuti ko upenyu we live generation by generation. We allow other generation to pass, then the another generation to come. Kwete kuva selfish. Mukada kuyatsotarisa ka tine mapofu atirogara zvinogara zvinzwisa tsitsini ndiri muPretoria muno. Mapofu andinotipesi pandinofamba mukazhinji mapofu anobva kuZimbabwe. Ukaona mapofu akukrosa border kuuya kuzotsvaga mari. Tine vanhu vakuru vakaita sana Munangagwa nanachwenga. Zvarewa izvo kuti nana Mugabe, zvarewa izvo kutiko vanhu ivava havana mwoyo wevanhu. Saka situation pairi kungoshaya anoiconclude, but Zimbabwe is just a failed nation.
Idzo ipfungwa dzevamwe vatereri asi dzisinei neVoice of America. Tiudze zvamunofunga nemorning show iyi, zvii zvamungade kunzwa kana kuti zviitwe pachirongwa ichi. Zvichakadaro, tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice messages paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika kana zvamuri kuona munzvimbo dzamunogara. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachiita misa kana kuti kupinza svondo nezuro, Pope Francis vakati kusabata vanhu vese zvakaenzana mberi kwemutemo kunokonzera urombo. Kereke yeCatholic yakakumikidza zuva ranezuro sezuva revarombo. Mushure mokupinza svondo, Pope Francis vakadeedza zviuru nezviuru zvevanhu kuzodya navo muSt. Peter's Basilica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezviro vakaenda kudunhu reCalifornia kunozvionera zvakaitwa nemoto uri kubvira mudunhu iri. Vachiratidzwa nzvimbo dzakaparadzwa nemoto iyi, vaTrump vakati hapana aimbofunga kuti zvakadari zvingaitika. Vanhu vanoita makumi manomwe nevatanhatu vanozikanwa kuti vakafa mumoto iyi, uye vamwe vanoita chiuru nemazana matatu havasi kuzikanwa kwavari. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezvavari kuona kana kuti zviri kuitika kwavari. Nas Marvelous weStudio 7 ari kutaura nemadzimai maviri kuti vatiudze pamusoro pemusangano wavakaendera kuNew York.
Ndinoitwa Pastor Cynthia Chirinda Kutangwi, ndinoshumira ndiri kuHarare, ndinoshumira ndakabata kujabula New Life Ministries International. Musangano uno weAge to Aid Women's Interdenominational Conference unondikoshera zvakanyanyisa nekuda kwekuti madzimai kazhinji zhinji tinozvipatsanurisa kubva mukuyanana pamwe chete nemukuti tiwane nguva yekutaurirana zvimwe zvinhu tiri pakati pevamwe madzimai. Mingwa tinotarisa kereke iri kubva munhu togona kuzvizvidza isu kana kuti tigozvidza imwe kereke inobva mumwe munhu. Asi musangano chawakakoshera ndechekuti uri kutora musanganidzwa wemadzimai ari kubva kwakasiyana siyana ugotarisa zvevanhu vakafamba nzendo dzakasiyana siyana nekurwadziwa kwakasiyana siyana, tichiona kuti takabva kwakasiyana siyana ikoko tichiuya panzvimbo imwe chete tichishumira Mwari mumwe chete, uyezve tichiwana nguva yekugovana nekupakurirana nzendo dzatakafamba mukati meupenyu hwedu tichisimbisana. Izvozvo zvekusimbisana mushoko raMwari ndo zvinotigonesa kuti tiyambuke tichikwanisa kuenda pane chimwe chikero mukati meupenyu hwedu, nekuti muupenyu hwedu zvimwe zvatakadarika mazviri zvinhu zvairwadza, zvinhu zvaigozha, asi kune mumwe akatoyambuka. Naizvozvo kana shoko raMwari richitaurwa tinoona kuti unonzwa kurerukirwa, nekuti wakaziva kuti pane mumwe akakwanisa kuyambuka pari kundirwadza apapa. Izvozvo zvinokusimbisa mushoko raMwari. Naizvozvo aiwa tikuitwa zvakanaka kuti tinge tichisangana tiri kunzvimbo imwe chete yakafarukana, nekuti takanzwa shoko rekuti retreat zvikureva kuti chimbozvisudurudza pane zvaunomhanyisa zuva nezuva, umbowana nguva yekuzvinzwira kuna Mwari kuti zvii zvaari kuda kuita maringe neupenyu hwako, zvii zvaari kuda kushandisa zvaiita kunge zvakakonzerwa nemuvengi mukati meupenyu hwako, zvii Mwari zvaari kuda kuita kuti izvozvo zvacho zvigoshandiswa kuti zita raMwari risimudzirwe. Saka nguva iyoyo tiri kuikoshesa zvikuru, uyezve tiri kutarisira kuona ruoko rwaMwari, tiri kutarisira minana, tigotarisa kupupura kuri pamhando yepamusorosoro yakasiyana pane zvimwe zvatinomboona tichiita zvedu tiri mumakereke edu, nekuti apa tinenge tichiuya takasangana tiri kubva kumakereke akasiyana siyana.
Hello, makasimba here?
Aiwa, takasimba, takasimba, tiri kutaura nani apa?
Muri kutaurana Taira Munetsi waChikocho, Madam Boss.
Ndi Madam Boss ava?
Chichokwadi.
Tava tafara, ndi Madam Boss kana kuti dudzai?
I think apa munenge muri kutaura na Madam Boss apa. Hatingambozadudzai pachirongwa chakadai aziiti.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Saka toti mutitsananguro kuti mafambire iko kuno kuAmerica.
Kuno kuAmerica ndafambira chinhu chakanaka fani. Ndinoda kutenda Pastor Teresa vakati invitawo kuti tisanganewo semadzimai tichiudzwa tichidzidziswa kuti upenyu hwatiri kurarama tinozvifambisa sei semadzimai upenyu hwavo makao. Ehe, saka tinoda kudzidziswa tauya kuretreat kunyatsonosukwa chaiko chaiko.
Zvakakosha sei kuti imi semadzimai vanobva kuZimbabwe muuyewo muchiyanana nevamwewo imomuno, uyezve pane zvidzidziso here zvamuchange muri kupa kuchirongwa ichi?
Aya, zvidzidziso zviripo zvakawanda.
Saka muri kuno kwenguva yakareba sei?
Aiwa, ini nhangu ndigere tatata ndimboi muno muAmerica.
Chimbotipai ka snippet kana kuti muchidimbu nhoroondo yenyu ingakwezvowo vamwe vakateerera.
Hei, shone nyiri dipi bhadhirika ndingozama kuyeruwewo zvangu. Ininiwo saMadam Boss ndichitarisa kwandakabva makuriro andakaita, saka ndinofara zvikuru madzimai akauya akazo achinzwa history yangu kuti ndakakura sei kuti ndiite zvandiri kuita kusvika pano. Pamwe mumwe nemumwe pamwe angatoro 102 akachisowo muhomwe zvikamubatsira.
Madzimai aya anga achitaura naMarvelous Muhlanganya huye pamusoro pemusangano wakaitwa kuNew York neZuro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weSouth Africa unoudza European Union kuti ichibvisa zvirango zvayakatemerwa Zimbabwe. Kambani yeEconet inoparura bhizimisi rinoshandura mashandisirwo mateksi mukufamba. Madzimai ekuHurungwe ochema-chema kuti kiriniki nezvipatara zviri kuresa nekwavanogara. Tinotenda vose vanobatsira paFacebook page yedu nekutitumira mashoko. Musakanganwa kuti tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti voice messages paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndinoti moswera zvakanaka.